Mangwanani yakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 3/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matanhatu ane gumi nevanomwe 617. Vakoti vose navana chiremba vari kuramwa mabasa vanonzi vabude mudzimba dzehurumende dzavari kugara musi wa30 Gunyana usati wasvika. MDCT iri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe inodzinga kubva mukanzuro yeHarare makanzura mana ebato reMDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana matanhatu ane gumi nevanomwe 617. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro. Pavanhu ava gumi vakabva kusouth africa, gumi nevaviri vakatapurirwa munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi matanhatu nevatanhatu 166. Vafa vachiri vanomwe. Kufira kwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus kuri kuuya apo vamwe vashandi vehurumende kusanganisa vakoti nevanachiremba vari kuramwa mabasa. Tsamba iri mumaoko estudio 7 yanyorwa nemukuru wechipatara chepari renyatwa inoti vakoti vose nevanachiremba vari kuramwa mabasa vanofanira kubuda mudzimba dzehurumende dzavari kugara musi wa30 Gunyana usati wasvika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vange vasiri kudayira nhau yembozha yavo, asi tabata munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Ashandi vehurumende vezveutano vachiri vachakaramwa mabasa pari zvino. Zvinhu hazvisati zvadzoka panzvimbo muzvipatara. Muzvipatara munamira zvakanaka, vana mukoti havamo muzvipatara. Vari kudzimba nenyaya yeincapacitation, vari kuti havaso kukwanisa kuenda kumabasa.
Ko iyo hurumende iri kuti kudii nekuramwa mabasa kwamuri kuita?
Hurumende ichakanyarara. Hurumende vakati vari kumbonotaurirana kuona kuti vangakwanisa kusvika papi nenhaurwa nechichemo chevashandi pari zvino. Asi zviri kuitika zviri kutotikachamadza kune zvimwe zvipatara sepapari renyatwa, group of hospital taona papari renyatwa CEO vepo vachinyorera vana mukoti vanogara mumaflats epachipatara ipapo matsamba manotisi ekuvadzinga mudzimba dzavari kugara.
Saka izvi mazvitambira sei chaizvo sevamiriri vevashandi?
Izvi zvinhu zvatikachamadza endi zvinhu zvatanga tisikatarisiri endi zvinhu zvatisiri kutarisira kusvika pari nhasi kuti munguva ino yatiri time yatiri ino nedemokrasi iriko munyika mose tingasvika pakuva nemaintimidation nekuchichidzirana kwakadaro kwekuti kana mushandi ati mari andiri kutambira isu kukwana anosimudzirwa demo shamu yekumurova nekumudzinga nekumubudisa mumba maanogara zvinhu zvatisikatarisiri kunge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe endi zvinhu zvatisikakurudziri izvi zvabva zvaita kuti vana mukoti vabve vashatirwa zvakanyanya nyika yose kuti isu hatina mhosva yataita tiri kukumbira hurumende kuti itipewo mari inotenga ivo vosvika pakuvasimudzira demo kudaro
muri kuendesa here nyaya iyi kumagweta enyu yekuda kudzingwa kwevakoti nevakuru vechipatara cheparirenyatwai
nyaya iyi tiri kuendesa kumagweta edu zvakanyanya zvakasimba uye isu seorganization inomirira manesi tichaita nepose patinogona nepose patinokwanisa kumeka shua kuti tamiririra vana mukoti vedu vepaparirenyatwa kuvadzikinura kubva muhudzvinyiriri nehunhapwa huri kuitwa nemanagement iyi zvinhu zvisati zvamboonekwa zvinhu zvatisikatarisiri zvatiri kuona zvichiitwa nemanagement yeparirenyatwa
saka vamwe vakoti vari kuti kudii nenyaya yakuitika kuparirenyatwa iyi
vana mukoti nyika yose vakatomirira kuona kuti chii chiri kuda kuitika vari kutoti pari zvinezvi kana zvikaramba zvakadaro vakasarivhesa zvavanyora izvi vekuparire nyatwa CEO vekuparire nyatwa nyika yose vana mukoti nevanga vashoma vanga vachiri kuenda kumabasa vacharamwa mabasa vachiramwira nyaya iyoyo saka zvavari kuita izvi havasi kuziva kuti vari kubata panopisa
munyori mukuru weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 zvichakadaro Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mana nemakumi mashanu 405,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica vashaya vadarika zviuru gumi nezana nemakumi matanhatu nemashanu 10,165 vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nematatu 193,000 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nezviuru mazana manomwe 10.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nemasere 128,000 vabatwa nechirwere ichi muAmerica vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu 2.6 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana mashanu ane gumi nevaviri 512,000 vapora vachidarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu 5.5 million. Hondo pakati peMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDCT iyo iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe iri kuramba ichibaka zvichitevera kudzingwa kubva mukanzuro yeHarare kwemakanzura mana ebato reMDC Alliance. Izvi zvauya mushure mekunge munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora nezuro vakanyorera gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachivazivisa kuti makanzura aya akange asisiri nhengo dzebato ravo. Makanzura akadzingwa zvichitevera tsamba yakanyorwa navaJulai Moyo kuna mabharani wekanzuro yeHarare Injinia Chisango anoti vaDanford Gadziore veward 16 vaGrisot Mandere veward 44 vaJason Kautsa veward 37 pamwe navatonderai Chakaredza vanovekanzura veward 31 vanga dzore vaudza Jonga Kandemiri we Studio 7 kuti avana kushamiswa nezvakaitwa sezvo vachizivikanwa nekutsigira kwavo mutungamiri we MDC Alliance vachamisa.
Ndamatambira chose ndangana gandi chose kuti tsamba iri kuuya. Ndakauzwa kare kare and my position was very clear from the beginning. Kuti ina nditengesi, ini ndrozi ya nakandivotera. Wanakavota kwa hati sikizi nakavotera MDC Alliance na wachamisa na MP Joana Mamunde. Tose taka uvinya nemzule mtsindo. And I knew kuti I would never betray my people and my residents. Ndakawa vunza wa marezi ndo tingamirira. What is the position? Wakanuza shukita. So I never betrayed and now tengesa. And I don't regret, I don't really care.
Saka zvinhu zvamuri kuti makasunga mushure mekunge mataura nevagari vamaimirira matano apa amuri kuzotora.
Pandakataura nevagari, vagari vanga vari very clear kuti isu muno muwadi 16 takavhotera MDC Alliance vakuna kanzela MP na president. So iwe enda unoita sekuti takataura katakaita pavhoti ya 31 July na 2018 usabva wakatova chinangwa ichocho. Zvinobatsira kuti patichaenda kwose tishange tiinewe kuti tisakavhota. So that was the message and that they have tried to engage even amongst the Nyamwe. But I want to the same tumor. I will never betray. So we want to get the marriage.
Saka muri kuti here mucharamba muchishanda kuita basa ramaya muchiita sakanzura kunyange zvazvo musisiri munhu anenge achienda kumisangano yekanzura.
Ichokwadi handisi kuzomira basa rangu. I've been a community leader before. Ndaimirira maresidents and vakanzera. That's why my residents vakatoni voted kuti ndiwe kanzera. And I under coordinator we residents forum kwenguva refu. So I would just go back ikoko and provide necessary leadership. Amatambudziko akawanda chose anga ari muwadi mamwe andakakwanisa kundisorove nomwe andakakundikana. But I am sure victory is certain. Chabatsira zvekuti ma residents chienda mberi.
Iro bato renyu reMDC Alliance rine zvariri kuitawo here panyaya yekuramba nhengo dziri kudzingwa kubva kuparamende iye zvinotaa kuona nhengo dzaakudzingwa kubva kumakanzuro.
Bato redu obvati rinotora matanho akasiyana-siyana. But ini sakanzura vechidiki, I believe kuti kwatiri kuenda solution in one politics. So political solutions dziwane zvai going to pursue and make sure that it achieve a change in Zimbabwe.
Avo vange vari vaive kanzura weward 16 vaDanford Ngatihore vari parunhare muHarare neStudio 7. Jombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Financial Gazette rinoti dutu remitemo mitsva yakadzikwa isina kufungwa zvakadzama nehurumende kusanganisira kumbomiswa kutengeserana paZimbabwe Stock Exchange ichavhiringa nyaya dzezveupfumi hwenyika. Herald rinoti kutangidza nezuro hurumende yeSouth Africa iri kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvisina kutevedzera mitemo yokupinda nekubuda munyika iyi, richiti vanhu 156 nevapfumbamwe vakasvika muZimbabwe nezuro uye vamwe 156 vachitarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro penhengo shanu dzeMDC Alliance dzakadzingwa muparamende dzinoti Basila Majaya, Macharaiwa Mugido, Anna Muyambo, Francesca Nguve na Nomatemba Ndlovu vanoti kudzingwa kwavo hakusiri pamutemo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kubatwa nemashoko aGeorge Charamba na Matema Danda vachiti opposition party ndoiri kuuraya ikonomi yeZimbabwe nemamwe vanhu vakazvimirirawo nedzimwe nyika. Vari kukangamwa kuti ZANU-PF ndo yakauraya Zisco Steel, ndo yauraya Zimbabwe. Kwai varume vakuru vachidzidzira kutaura nhema kudaro so. Saka hazvinhu zvinotsamwisa, one day zvavo vachamhara. Polisi tiri kutambura tiri kuno kuSouth Africa kuno kuti chinzi magirigamba zvichikonzegwa naiwo vari kudya vachiguta.
Ini zvangu handigoni Ndebele, asi ndinotenda Father Zimbabwe Dr. Joshua Mukabuko Nyongolo Ngomo nebasa rakabata bata muZimbabwe. Ndakatarisa chivezwa chavo chiri muBulawayo. Aizvo ndakazviparira ini. Zvinotaridza kuti akarwa kurwa kwakanaka mukuru Father Zimbabwe Dr. Ngomo. Naizvozvo tinovarangarira nebasa ravakaita. Kune vanohwisisa kuti zvinorevei, aiwa vangomunga vazorori, vakarwa basa guru ndibaba vedu. Tinoshuvira kuti chidhumbu chakati sechavangomecho chivezwe muHarare, chiri chavamugabe. Vamugabe ngavavezegwewo chidhumbu sechocho muHarare, chonzi tsve muna Robert Mugabe wei. Tozovarangarira vochivataura nezvavo. Saka tokuita vangomo nhasi. Vangomo vakarwa basa. Kuna vanohwisisa vanga vasina basa nokuti kai uri muNdebele uri muShona. Vaingoti Zimbabweans as all, unity, together is one. Aiwa tinozvitenda. Ndinonzi Chamuka Tawanda. Zvikuno kukanye kumbotsvana.
Ini mavonero angu ndinotsigira zvachitaurwa nemukomana wandanzwa achitaura. Mavonero angu ndoona sokuti zuva iri ra 1 July. Dai ra dedicatewa kuti rive zuva re holiday like kubotswana the same day 1 July itserete kama day. Saka zvanga zvakanaka kuti 1 July rive zuva ringangonzi kavuko day. Ndozviratidza kuti kumuremekedza nemabasa avakaita makuru kusvika nyika yasungunuka, then kuremekedzawo iyo legacy yacho yavakaita vankomo munyika. Saka zuva iri ra 1 July ngaritorwe seholiday.
Maswera sei vashamararo vestudio 7, vana Jonga, vana Tanonoka, vana Mavi, vana Sisima Velasi. Ndinoti nyika yazooma manje, uchifunga kuti 100 rand ichichinjwa ne 500 bond. Munangagwa azokonewa, munangagwa azokonewa. Ngambosiirawo vamwe, nyangwe akapa vamwe chechiri zvagwa cheZimbabwe, hambochinji. Tinongomuda akadero, especially akatongosiya asina kuitawa zvekubvisiwa kana zvekudini. Tenge tichingomurespect. Akapa tongonomisawo kuhero seka. Kazviri zvano zvachiri kungoramba chifirira pachinzvimbo. Ndini mudzura pamberengwa papa Nyamondo.
Makadii pastudio 7 vese ana mukoma Jonga nemana mukoma vese muzuru vese vandasiya vandisina kudonwawo nemasita wongu. Zvinoshungurudza chaizvo kuti vana veZimbabwe vanobatwa zvisina kurirama mukati meBotswana. Ndichinzwa vakomana vamatiraka vachitaura ivo kuti no havasi kubatwa zvakanaka. No, chinoitika pavakomana vamatiraka ava, vakomana vamatiraka chinopa kuti vaomesirwe, vakambozvitariswa iri kuti chakapa kuti vaomesirwe chii. Inyaya yekuti vamwe vavo vari kuzadza vanhu kumashure kwetiraki vachivapinza muBotswana, zvinove zvakadhisikabwa neBotswana. Zvikanzi vematiraki vari kuunza vanhu, vari kuviga vanhu kuseri kwematiraki vachivaunza muBotswana. Zvino imi hurumende ikanga yati toita sei, ngativaomesere moti vatadzwa. Ngatiregei tsikai kuviga vanhu tichitora vanhu tichivabvisa kubva kunyika yeZimbabwe tichivaunza kuBotswana. Handiti iko kunyika ine zvirwere zvakamira kudai sei, munoda kuti vaita sei? Vanokupaiwo kamarestrictions akaoma. Ngatimboregai, ngatimboteerera tigoitawo zvimwe zvinhu zvinoenderanawo nemutemo wenyika.
Maswera sei kupa Studio 7. Yocharamba uyo anongotaurawo zvaanotaura uyo. Vanhu vezanupeva muoko vadzi vanongorotomoka, umwe anenge achiti zviri kubva kuna Chamisa, umwe achiti zvinhu zvekunze kwenyika, umwe oti chino nechino vachitiza chokwadi cheuori. But the main problem yatinayo, ndinoramba ndichingoidzokorora misi nenguva, kuti bhazi redu redhemokirasi riri kubayiwa mavhiri nemasecurity forces emuZimbabwe. Ndiwo ari kubaya mavhiri emota yedu kuti tisasvika kwatinofanira kunge tichisvika. Ndosaka muchiona tiri maproblems iwayo. Masoja nemapurisa dzungu rawandisa. Ndoratiurayira nyika. Honai iko zvino nyika haichisina pekutangira. Munoshandiswa muchinopfuura vanhu nekunorova vanhu mustriti muchidzosera vanhu kuDzimba kuti vasapinda mutauni kwavanenge vachida kumuratidzira. Zvigogadzirisa chii? Hapana. damu ya choja icha ino ndina kizirante kuti ino bayati varu la tese musoja wacho ni musivilie ni tangufanana.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvikwata zvevakuru vakuru mubato reRepublican Party zviri kuramba zvichiwanda zvichibuda pachena mukukurudzira kuti vanhu vasavhotera mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato ravo. Chikwata chevakuru vakuru veRepublican Party chakatanga kubuda pachena chichikurudzira kuti vanhu vasavhotera vaDonald Trump ndeche Lincoln Project, icho chine umwe wevatungamiri vacho vaGeorge Conway, murume wechipanga mazano chava Donald Trump. Nezuro chimwe zvechikwata chevaimbove vashandi vakuru muhurumende dzaitungamirwa neRepublican Party chakabuda pachena chichizviti 43 alumni for Biden, zvinoreva kuti ndeve bato reRepublican Party rakamboshandira vaimbova mutungamiri wenyika vaGeorge W. Bush, asi vari kukurudzira vanhu kuti vavhotere vaJoe Biden. Vanoongorora zvematongero enyika vaKelvin Manduna vanoti vaTrump vagumbura vanhu vazhinji muRepublican Party, avo vanoti zvavari kuita handizvo zvinomirirwa nebato iri.
VaTrump vanga vakatemba kuti vatapinda muelection vatikambena pamusoro pekusimba kweikonomi, asi pakauya COVID yakaborongoza ekonomi zvose nemabasa akarasika mamirioni makawanda emabasa. Saka iko zvino vari kurwisana nyaya yeekonomi yakadzika, nyaya yehondo yemaprotesta ari kukwikwidzana nemapurisa amurod nenyaya yekuuraya kwevatema. Saka ndingati climate iri munyika haina kumira zvakanaka. VaBiden vagara munoyotika pakakunda vaTrump pane vanhu vakanga vavhotera vaObama vari vatinotive pakati vasina kwavakamira, vanoenda kuchero divi zvichienda netwafara here munhu wacho. Gurupu irori ndo rakamvhotera vaObama, asi nguva yeelection yavaTrump yakaenda kuna vaTrump. Saka kune vamwe ruzhinji rwekuti ruchadzokera futi kumademokrat. Uye mubato ravaTrump ivo mune vakagara vachiti havafari necandidate yavaTrump, havamiriri Republican. Ivo vaTrump vakatanga zvavo vari mudemokrat, asi izvo vava muRepublican. Saka kune vamwewo vanoti havasi muRepublican wechokwadi, uye maitiro avo anovasemesa. Saka havasi vakavavhotera, vanoda kutokampenira vaBiden.
Mukatitaurira zvishomanana pamusoro pemaRepublicans muri kutaura aya kuti vakamira sei uye chavari kuda chii, chavari kushora chii?
Zvavari kushora zvakasiyana zvosiyana. Kune vamwe vari kutarisa management yehurumende vachiti vaTrump vadzikisa chimiro chechigaro cheupresidendi. Muno munyika vanokoshesa zvikuru White House nepresidency yavo. Saka vari kuti ivo vaTrump vari kuratidza kunge nezviito zvavo, mafambisiro avanoita cabinet yavo, vachidzinga vanhu hombe dzouya uyepo aenda, havasi kufara nazvo. Havasi kufarawo futi nemapolicies avaringa vachiita vatramba Trump munhu pane dzimwenguva anoratidza kunge vasina kunyanyorongeka kuita zvinhu zvavo saka ndingati ndozvinhu zvikuru zvekusafadza vanhu vari kuti ngava vabvise.
Munoona sekuti zviri kudiwa kuitwa navaJoe Biden kana vakabudirira ndizvo zviri kudiwawo here nevanhu ava vari kuRepublican Party vasati vachada kuona vaTrump vari muWhite House?
Kwete zvese, asi ndingati vane pakusangana kwepfungwa some issues. There is some common ground pane zvimwe zvinhu zvekuti vanoti hongu havayaiwirirana navaBiden pazvinhu zvakawanda fanika zvana abhosheni masame sex marriage zvinhu zvakadaro, asi panyaya dzeikonomi ione chimiro chavaBiden vanoona kunge vaBiden munhu wavanokwanisa kushanda naye.
Mataura pakutanga pamusoro pekuti vaTrump vanga vachitarisira kuti vanga kampena vachishandisa nyaya yekubudirira kweikonomi sechimwe chinhu chezvinhu zvavakaita chakabudirira. Pari zvino sokuona kwenyu, chii chiri kuitika pane nyaya yeikonomi takatarisazve chirwere checovid-19 zvinhu zvakamira sei?
Ikonomi yemuno muAmerica inopetro yeikonomi idemand nekuti vanhu vanofanira vange vachibuda vachitenga nesystem yecredit. Dambudziko ripo necovid nderekuti vanhu havana mabasa, saka vanhu havana mari yekutenga, uye vane mari yacho because covid inoita kuti ramangwana risave nemashuwa, vanhu havasi kuda kunyanya kushandisa mari, vanhu vanobva vapinda mupfungwa dzekusevha nekuchengeta mari. Saka zvauraya demand, saka mwatora zvinhu panenge motikari muno mutotengesa motikari dzokupfuura 10 miriyoni pagore kana zvinhu zvakanaka, vanhu havasi kutenga mota kudzimba uku, vanhu havasi kubhadhara mamogeji, havasi kubhadhara marendi. Saka zvinhu zvanga zvaisa chando muikonomi kuti hamuna mari yakawanda iri kufamba. Zvokanganisa ikonomi yavaTrump.
Avo vange vari vaKelvin Manduna vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Zvinzwa here vana sisteri Kambo kanoshedza vanhu vakafuratira? Musazoti handina kukuudzai kuti vazhinji havadi kushedzwa nenzira iyi. Oliver Mtukudzi nekambo kake kanonakisa zvikuru. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matanhatu ane gumi nevanomwe 617. Vakoti vose navanachiremba vari kuramwa mabasa vanonzi vabude mudzimba dzehurumende
dzavari kugara musi wa 30 Gunyana usati wasvika bato reMDCT iro riri kufanotungamirwa namutauti kuzeni kupe rinodzidza kubva mukanzuro yeHarare makanzuro mana ebato reMDC Alliance. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi nevaineso zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.